Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kugumbi 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus unosvika pavanhu 32 muZimbabwe, vafa vari vana sekuziviswa kwakaitwa nehurumende neZuro Manheru.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvino izvi, kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura Zuro kuti vari kuda ndopavanotozotanga kushanda it full capacity.
Vana mukoti vemuzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuro yeguta reHarare nhasi vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa. Vagari vekuAppworth voitiswa tanga vatenga chingwa kuitira kuti utengeserwe hupfu. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru kukwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti kusvika neZuro Manheru vanhu vabatwa necovid-19 vanga vasvika pa32 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 hunogona kukwira nhasi Manheru apo hurumende ichazivisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzecovid-19. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni 3 uye vafa nechirwere ichi vadarika zviuru 112 pasi rose. Chirwere ichi chakatanga kuChina gore rapera ndokuzotekeshera pasi rose, izvo zvakaita kuti nyika dzivharwe. Vanhu vanodarika mabhiriyoni 4 pasi rose havasi kuenda kunoshandira kumahofisi ekumabasa kwavo nepamusana pelockdown. Vanamukoti vanoshanda muzvipatara pamwe nemakirinika ekanzuro yeguta reHarare nhasi vatanga kunyozera pabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa nemushandirwi wavo pavanoshanda vakaisa upenyu hwavo patambo vachirwisana necovid-19. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vakoti vanoshanda paWilkins nepaBeatrice Road Infectious Diseases Hospital, au panozivikanwa nekunzi paNazareth, vati vaswera vachidziya mushana zvavo vasiri kuita basa, vachiti havasi kufara nemari dzavari kupiwa pakushanda kwavari kuita vakaisa upenyu hwavo patambo, kana kuti risk allowance. Mutungamiriri wesangano revakoti vanoshanda vari pasi pemakanzuru reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, vasimbarashe James Tafirenyika, vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvinova kumira zvakanaka mumakirinika pamwe nezvipatara zvose zviri pasi pekanzuro yeHarare. Zvikuru sei paWilkins nepaNazareth.
Pabasa varipo asi vanenge vari kungotenderera iko zvino izvi, kwete kuti vari kushanda mushandiro wavo kusvika vawana zvavakataura Zuro kuti vari kuda ndopavanotozotanga kushanda it full capacity. Otherwise mashandiro avari kuita ndeekungotiwo zvekutya, nekuti vanotya kuti vanogona kudzingwa mabasa.
Vatafire nyika vati vakoti vari pasi pekanzuro yeHarare havanawo zvakare hanzu dzekuzvidzivirira pavanenge vachirwisana nechirwere checoronavirus. Vakati mari yavari kupiwa nekanzuro inoita $100 remadhora pazuva ari muRTGS haina zvainovabatsira nazvo. Vati vachasvitsa nyaya iyi kugurukota rinoona nezveutano vaObedaya Moyo kana kanzuro yeHarare ikaramba yakaisa zvitanda munzeve.
Saka kanzuro inofanira kunge ichibatana nehurumende ichiitawo kuti zvataurwa nehurumende ndizvo zvavanotedzera, kuitira kuti vashandi vange vasingapinde munjodzi iyoyo, kunyanya vakoti vanova ivo ndo vanenge vari pamberi pedambudziko iri.
Mwa mgaru omusha wembare, weorupejgo na chipatara chenazareth, amaya Aida Sakarombe, vatibane mwana aripa chipatara icha siru kunzuwa zwakanaka, nekudaro wewe kuchikira upenyu we mwana wavo, shishitewe ila kunyozera kwa wekuitu kwa neva kotiwe kanzuru pabasa.
Tino atinga zvitambire nekuti manesi ngapuwe mari nekuti kupese pano kufambwa kana iyo makombi achandokudawo mari zvino kana manesi asingatambire takutofirwa nevana korera icharamba ichingokura nekuti hapana munhu achatibatsira manesi ngapuwe mari uori ngaubvi manesi ngapuwe mari vanhu nekuti
mukavari kubhadhara
kana usingashande iwewe usingashande zvino muyu munhu ari mukanzuro ngavaone zvekuita ngavapiwe mari chichemo chedu isu tiri munharaunda muno mumbari ngavapiwe mari manesi nokuti urwere izvinezvi tine urwere varwere vari ikoko tobaendesa kupi saka vanhu ngavapiwe mari ndo chichemo chedu.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare vaProsper Chonzi vati vanga vari musangano wekuzeya nyaya iyoyi vakati tigozovabata zvakare asi pataenda pamhepo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vati sangano reZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union harina kunyoresa kukanzuro yavo kuti rive rinomirira vashandi vanoshanda vari pasi pekanzuro yavo nokudaro vati havana chekutaura chakanangana nezviri kutaurwa nesangano iri. Chakadai bazi rezveutano rinoti pari zvino pane vanhu zviuru zvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana vaongororwa chirwere checovid-19 uye pavanhu ava pave nevanhu vana vafa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekuEpworth vanoti vari kumanikizwa kutenga chingwa kana mabhanzi kana vachida kuzotenga hupfu hweroller mill. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuEpworth vaudza Studio 7 kuti muzvina bhizimisi kuda kwaShedamson veZanu PF vari kutengesa hupfu uhu pachitoro chavo chekubika chingwa muward 6 panzvimbo yemabhizimisi yeOverspill vasingatevedze zvinodiwa nehurumende. Munyori wesangano reEpworth Residence Development Association vaPeter Nyapetwa vaudza Studio 7 kuti vanoshamisika kuti sei chitoro chechingwa chete chiri kubvumidzwa kutengesa hupfu wakachipa uhu.
Zvitotishamisa kuti kana zviri zvehupfu uri kunzi rikuya muEpworth hausi kudhirivharwa mumashops etinoziva ari registered. Hupfu uri kuitanga uri kupiwa sematongi venyika nekuti memba yepolitical party ndiri kuoneka iri kudistributa hupfu pabhekari isina kuregista as a shop. Even vemashop vemuEpworth varitoshushikana kuti wai hupfu uri kungopiwa munhu wani echitengesa.
Vanyapetwa vaudza Studio 7 kuti chimwe chinosuwisa ndechekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vanofanira kushandisa nzira dzese dzinobvumidzwa kutenga hupfu uhu, vaDamson vari kuramba dzimwe nzira dzakaita seEco Cash.
Ende vari kuramba Eco Cash havasi kubvuma iyo mari yemuZim dollar. Vari kuda munhu anouya neUS dollar kutenga hupfu hwacho. Vanhu vari kunetseka kutoita sei neupenyu hwavo nokuda.
VaMariot Nyauyanga avo vanogara kuOverspill vatsinhira nyaya iyi vachiti kana mari yemakobiri haisi kubvuma pakutenga hupfu.
Hupfu uri kuitwa 70 bond. Asi vari kuti kana uno maUS unouya nemaUS nemabond acho. Kana ukaenda nemacoin ukaenda neswipe havatambire. Zvinhu tu zviri kushanda iUS nebond.
Vanyawo yanga vaudza Studio 7 kuti nekuda kwezviri kuitika izvi vanhu vakawanda muEpworth vave kutambura nenzara uye hurumende inofanira kuona zvaingaite kuitira kuti vanhu vese vakwanise kutenga hupfu. Mukuru weEpworth Local Board vabatanai masunda veMDC. Mukuru weEpworth Local Board vabatanai masunda veMDC vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hupfu hwakachipa huchitengeswa zvakanaka kune mamwe maward muEpworth, muward 6 kuOverspill ndiko kune dambudziko. Nhasi chaiko vamasunda nevagari vanyorera kuGrain Marketing Board nehurumende vachikumbira kuti vambomira kupa hupfu kune mabhizimisi vanotengesa hupfu vachiita zvematongerwo enyika.
Saka tinoti hurumende dei yanga yagona kutora danho rekuti vanhu vakaita seivavo vamiswe kutengesa hupfu nokuti vanofanira kunge vachiwana havasiwo vari kuwana. Zvakare ndakataura na Honorable Etheridge Kureva vakati vachatora danho guru futi kuendesa kumusoro kuti vaise chemo ichocho vanhu vawane kudya nokuti vari kugara vakafonerwa nevanhu vachiti havasi kuwana chibage ichocho chiri hupfu ihwohwo huri subsidized.
Hatina kukwanisa kutaura navaDamson kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti manyepo ari kupomerwa nhengo yebato ravo vadhamson vakati bato ravo rine umbowo hwekuti bato guru rinopikisa reMDC riri kuita zvematongerwo enyika pakugova chikafu chinobva kumasangano anobatsira kuHighfield nekuwadzana. Vamugwadi vati vakatokwidza nyaya iyi kusangano reJoint Operations Command yedunhu reHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapo mavhima vanoti hapafaniri kuitwa zvematongerwo enyika pakutengesa kana kugova chikafu. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Godwin Mangusha.
Masangano evarairidzi anotire Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ neZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA ari kukurudzira hurumende kuti ione kuti panovhurwa zvikoro varairidzi nevadzidzi vanenge vakadzivirirwa kuti vasabatwa nechirwere checoronavirus. Masangano maviri aya ari kukurudzira kuti pave nemichina yekuti vakwanise kuongororwa kuti vane utachiwana here kana kuti kwete muzvikoro zvose, uye kuti muve nezvikwanisiro zvose zvinodiwa mukudzivirira chirwere ichi. Masangano aya anoti atora danho iri zvichitevera kumashoko ekuti bazi rezvedzidzo rinotarisira kuwana mvumo kubva kumutungamiri wenyika yekuti zvikoro zvivhurwe, asi hapasati pave nenguva chaiyo yekuti zvingavhurwa riini. Nemuvhuro, PTUZ yakanyorera kumunyori webazi redzidzo ichipa zvainofunga kuti zvingabatsira mukuenda mberi panyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 mubandiko redzidzo. Ukuwo sangano reZIMTA Svondo Rapera rakanyorerawo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa richisvitsawo pfungwa dzaro pamusoro pekuti zvikoro zvingadzivirirwa sei kubva mucoronavirus. Mutungamiri wePTUZ Dr Takwafira Joe vanoti kana hurumende yakavhura zvakare zvikoro panguva iyo panenge pasati pave nekujeka kuti nyika iri kuenda mberi here kana kuti kwete mukurwisana nechirwere ichi, inenge yarasika zvikuru. Zvikoro zvaifanirwa kunge zvichivhurwa musi wa5 Chivabvu, asi hurumende haisati yatara zuva razvichavhurwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaZhou pamusoro penyaya iyi.
Tanyora gwaro kuhurumende zvichitevera tsamba yakabva kuna permanent secretary mushure mokunge taramba kuti vamwe vaida kutitaurira kuti vange vari vatingati maspokesperson yedu, tikati union yega yega ngaikwanise kuti zvitaurire. Saka tanyora gwaro kuna PEMSEC weMinistry of Education tichivaonesa kuti zvii zvinoda kuti zviite kusvikira pakuti zvikoro zvizovhurwa, kana kuti zvii zvinoda kuti zviite kuti mazamanation akwanise kunyorwa. Uyezve tanga tichivaudza kuti hazvifaniri kuti tingomhanyira kuti tivhure zvikoro, asi kuti pane zvinhu zvatinofanira kuti titemuonera pamwe kuti zvikoro zvizokwanisa kuti zvivhurike.
Zvii zvamavazivisa zvamuri kuti muite muonera pamwe izvozvo vazho?
Pane zvizhinji zvatinokurudzira kuti hurumende inge yaita zvikoro zvisati zvavhurwa. Chokutanga ndechokuti pazvikoro apa panoda kuti utsanana huonekwe kuti waenda mberi. Saka chikoro chega chega chinofanira kunge chine running water, chingava kumaruzevha, chingava muurban area. Zvekare chikoro chega chega chinofanira kunge chasupplywa nepersonal protective equipment yevarairidzi yevana vechikoro inokwanirana nevanhu vari pachikoro, angava magloves, angava mamas, angava maoverall. Uyezve tine matesting kits kuti mwana achipinda pagedhi rapachikoro anochekwawo kuti ungava nedenda here. Patinoenda futi pamaclasses edu zvinenge zvichida kuti tidaro, maschools mamwe anga achishandiswa semacenters ecoronavirus, zvinoda kuti ave fumigated tisati tafunga zvokunovhura zvikoro.
Mati mambowanawo here mukana wekugara pasi nehurumende muchiuya padivi renyu kana kuti ndeke kutanga kuti munge muchisvitsa pfungwa dzenyu idzi?
Isu hatisati tagara pasi nehurumende, saka isu tinokurudzira hurumende kuti mari dzakawanda dziri kubva kunana UNICEF dai vachipa varairidzi varambe vari intouch nevana vavo kuti vana vavo vasasarira.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr Takwafira Joe vachitaura vari parunare kumasvingo neStudio 7.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com. Mushidoma zitare munu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Munyika riri kuramba richishaya simba zvinotyisa kunyange hazvo makambani akawanda anoda mari iyi akavhara kana kuti ari kushanda pazvikamu zvishoma. Izvo zviri kupa kuti kurudzire hurumende yekuti mitengo yezvinhu idzikiswe kusvika payaiva musi wa25 kurume zvive zviroto. Hurumende inoti yakatara kuti dhora rekuAmerica ritengwe nemadhora 25 emunyika. Asi pamukoto dhora rekuAmerica riri kutengwa nemari inodarika madhora 40 nemasere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vanoti zvingatove nyore ngamera kupinda muburi retsingano pane kuti mitengo yezvinhu idzikiswe.
Mutengo yemuna machi iyoyo yatosara kumashure nekuti rate yakazokwira kuita chimbwa mupengo kusvika pa 48 kana kuti vatenga ma US dollars. Asi tiri muna machi taishandisa kuma 35-38. Saka mitengo yacho inodzika sei. Pamusoro pezvo makambani eZimbabwe haasi kukwanisa kugadzira zvigadzirwa nekushandisa vashandi zvitingati full capacity pachirungu nekuti vashandi vakagara kumba nenhau yelockdown. Saka makambani pavari kutengesa apa hakusi kushandwa zvakasimba sezvaitwa mazuva ese. Pamusoro pezvo vanhu havasi kutenga zvigadzirwa sematengero avaiita before lockdown. Zvoreva kuti mutengo weproduct imwe naimwe wakudhura nekuti kueconomics kune chinonzi fixed cost. Makosti kune asingachinji sekuti mutengo werend hauchinji. Landlord hada rendi yake asi hakuna production, hakuna zvekutengeswa. Saka makambani anonga echida kuzama kuti vakwanise kurecover mari iyoyi.
Asi gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti hongu dhora riri kudonha asi hurumende haina kuitira fungira mumwoyo rwendo rwembwa.
Chibvumirano chacho chatakaita chakaitwa pakutaurirana nepakuwirirana. Asi zvakadaro tazopinda mumashopu iye zvino pane mamwe andafamba mashopu ndikaona zvechokwadi zvinhu zvakadzikira. Kozouya kumwezve kwandanzwa kuti aiwa hazvina kumbodzikira. Zvaakutokwira zvakare. Izvi zvinhu zvakaoma kumutengi kuti munoti mafuta tingaatengesei kana akuita $150. Aiwa zvinenge zvanyanya. Endi chingwa chimwe zvehanzi chakwira. Zvaakungoita kuti ari kutengesa angosarudza purize yaanoda.
Mashoko aya anotsinirwa nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu avo vanoti vamwe vemabhizimisi munyika vajaira kuona veruzhinji vakapfeka madhumbu.
Idonzvo reduwo kuti tinge tichiteedza mitengo ichaparurwa. Ndofunga mangwana tichaita mimwe misangano yakasiyana-siyana inenge ichitarisa kuzoparura mitengo inenge ichizotarwa yacho. Nekuti apa hatina kunge tazonyatsopedzeredza tichiisa mitengo yacho. Asi danho ratingati isusu haisi price control, hakusi kumbunyikidzana, asi kuti zvaitwa nekubudikidza nenhaurirano.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS Dr. Israel Murefu vanoti ivo havana havo kukokwa panhaurirano idzi. Asi vanoti kunyange hazvo vasinei nemuchato wedhongi nebere vanoona zviri zvinhu zvakaoma kudzikisa mitengo yezvinhu pari zvino.
Tisisu takanegoshieta zvemaprice freeze kana kuti maprice control. Price control inogona kunge yakanaka kuti vanhu vanowana zvinhu zvakachipa, asi price control ine problem yesustainability nekuti vanotengesa vanhuye vanova supplierwo zvinhu zvavanotengesa. Kana vanhu vese vanosupplier nevanotengesa vakakwanisa kudzikisa mitengo zvinoshanda, asi kana vasikakwanisa kuramba vakadzikisa mitengo masuppliers vakakwidza, retailer haagona kuramba akadzikisa mitengo.
nezuro Delta Corporation yakawedzera mutengo wedoro nezvikamu makumi manomwe kubva muzana. Mune zvimwe zvitoro makirogramu maviri eshuga ave kutengeswa nezana remadhora kubva pamadhora matanhatu nemanomwe. Makirogramu maviri emupunga ainge achiita madhora makumi matanhatu ave kuita zana remadhora nemakumi mana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kunyange hazvo Zimbabwe yakatarisana nechirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose, zvimwe zvirwere zvakaita semalaria zviri kuurayawo vanhu vakawanda munyika, zvikuru matunhu anopisa zvakanyanya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mudunhu reMashonaland West, vanhu gumi nevaviri vafa gore rino, uye kusvika pari zvino vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 152 vafa nyika yose. Zvave kunyanya kutyisa ndezvekuti zviratidzo zvekuti munhu ane chirwere chemalaria zvakangoda kufanana nezvemunhu ane chirwere checoronavirus, zvikuru sei kupisa kwemuviri. Amai muchaneta Gariswa, avo vakabatwa nechirwere chemalaria muchinoyo svondo rapera, vanoti vakanga votyira kuti vave nechirwere checoronavirus.
Wagara wandovhunduka akavanga wakutofunga sekuti pamwe ndine yatova COVID-19.
Amai Nomusakachepa, avo vakabhadhara mari inosvika mazana mapfumbamwe apo mwana wavo Emilda akapiwa mubhedha mushure mekurwara nemalaria, vanoti mari yekubhadhara kurapwa malaria yakawanda, vachiti chirwere ichi chinofanirwa kurapwa pachena.
But yandakatenga inini 8×2 plus 69 yandakatenga kunze, then yemuchipatara yebhiru remuchipatara yanga iri separate.
Amai Kachepa vanoti vakapinda panguva yakaoma sezvo vainge vave kutyira kuti mwana wavo ane chirwere chazezesa pasi rose checovid-19 sezvo zviratidzo zvacho zvakangofanana. Amai Kachepa vanoti havanyatsoziva kuti vana mukoti vakarapa mwana wavo vane ruzivo pamusoro pekusiyana kwezvirwere chemalaria necoronavirus kana kuti kwete.
Handisi kuti vaiziva here kana kuti vava vasingazivi, because chokuti vatestise chacho chevhairas chekorona chachona tinombochiona, takangoona zvemalaria. Saka kuti tizive kuti vanga vaine ruzivo here kana kuti vakangotora rwemalaria yavayakatanga kungoti regeti teste iyo, hatizivi.
Amai Kachepa vanoti mishonga yemalaria iri kushayikwa muzvipatara sezvo vakapedzisira votenga mishonga kumafamasi uko uri kudhura.
Mishonga yanga iripo imwe yemainjekisheni, asi imwe yacho mainzi mundotenga kupi kunze, taibuda chindotenga kunze chidzoka nayo. But yemainjekisheni yanga iripo, asi vanozoisa futi pabhiri rechipatara.
Mumwe asina kufara nekubhadhara mari yekupiwa mapiritsi ekurapa malaria ndivanhamo Chinokuramba vekuAlaska pedyo nechinoi, ava vanoti vakanga vafa nechirwere chemalaria icho vakazonorapwa kukliniki yekuAlaska mushure mekutsvaka mari inoita madhora makumi matanhatu. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti chirwere chemalaria chinorapwa pachena kuburikidza neruyamuro rweWorld Health Organization.
No, vanhu havabhadhari, hatitobhadharisi. Izvi zvatinoziva ndozvokuti malaria yagara itori, haitobhadharwa zvachose. Vanogona kana vachibhadharisa maybe malocal authority clinics, but mutemo wehurumende unotaura kuti malaria idi haibhadharwi, because mishonga iri kupiwa pachena, zvese zviri kupiwa pachena. Saka hatibhadharisi malaria.
Dr. Masocha vanotiwo vari kushushikana neuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chemalaria mudunhu reMashonaland West gore rino. Dr. Masocha vanoti kusvika pari zvino vanhu vanosvika zviuru mazana mapfumbamwe nemazana mana nevapfumbamwe kana kuti 9409 vakawanikwa vaine chirwere chemalaria vakarapwa. VaMasocha vanoti uwandu hwevanhu vakafa nevari kubata chirwere ichi hwakawandisa kana zvichitariswa kuti chirwere chemalaria chinogona kudzivirirwa zvachose munyika. WHO inoti vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vanofa gore rega rega nechirwere chemalaria pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Kunyange hazvo vechidiki vari kutambira nemufaro homwe yakaparurwa nebazi revechidiki yemari inoita mamirioni gumi nemanomwe emadhora emunyika. Vechidiki ava vanoti hurumende inofanirwa kuongorora homwe iyi zvakare yoita kuti ive homwe inobatsirawo vechidiki vanoita mabasa emaoko uyezve vasina mabasa, nekuti ndo vari kusangana nematambudziko akawanda panguva iyo nyika yakavharwa. Mike Hove weStudio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina kuti tinzwe maonero avo.
Iyi homwe ichabatsira vari mufomal sector kureva kuti vakaregista mabusiness avo kana kuti maassociations kana kuti maclubs avo. Zvichireva izvo kuti vasati varegista, ministry ichatorawo danho ripamusoro rekuedza kudzidzisa vakadero kuti vagogona kuzobatsirwa pane chikamu chinotevera. Vanhu vari kuoperata muinformal sector, kune vamwe vanogona kuitawo mukana wekubatsirwa nezvichienderana nekuti zvavataridza pane vaita maassessments acho zvakamira sei. Tikaonekwawo kuti yes, uri muinformal sector asi pane zvimwe zvinotarisirwa zvakaitawo semarecords, mabhuku aunoshandisa kana achinge akanyorwawo zvakanaka. Danho rekuregista harisiro ringagona kukutadzisa kuti uwane rubatsiro.
Vanhu vachatanga rini kuwana access kune homwe iyi?
Vanhu vazhinji vatotanga kuapplya. Izvi zvinorevawo kuti assessment committee ichatifana kutanga basa nenguva iri pedo, zvichireva kuti vanenge vatoonekwa kuti zvakakodzera kuti vapiwe rubatsiro urwu vanogona kutotanga kupiwa, nekuti mari iyi itoripo kuministri Marie yakatoapprovwa.
Ichitarisa nyaya yekuti chirongwa chehurumende chelockdown chakatarisira kupera musi wa3 May, homwe iyi ichange ichienderera mberi ichishanda here kana chirongwa chichapera?
Chirongwa ichi chicharamba chiripo nekuti homwe iyi yakatoparurwa yose 17 million. Zvoreva kuti vatotanga kupiwa vakutotanga kusubtracta pahomwe iyoyi, saka icharamba iripo. Kana ichinge isati yapera, vanhu vanogona kuramba vachitumira maapplications.
Avanga vari vasungano chisina nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pechirwere checoronavhairasi chavhiringidza upenyu hwevanhu vakawanda pasi rose. Pari zvino pava nevanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni pasi rose vabatwa nechirwere ichi, uye vafa vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Munyika chirwere ichi chauraya vanhu vana. Tine urombo kuti iko zvino hatikwanise kukupai chirongwa ichisemazuva ose nekuda kwechirwere checoronavhairasi chapa kuti tishande tiri kumba. Asi zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection pano panyepfenyuro yeStudio 7 nhasi manheru na8 PM.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavhairasi? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku